Minister wePublic Service Commission vapo mafima vakazivisa vakavimbisa kuti National Joint Negotiating Council ichange yaburitsa roadmap yekudzorera mari dzemasivil servants dzakanga dzabiwa nehurumende muna 2018 kuti dzidzorerwe pavalue yadzo yaticha iri minimum USD 520. Takatakadzi roadmap iyi ichange yabuda musi wa 31 January 2021. Nhasi kwava musi wa 2 February asi hatisati tawana roadmap iyi. Isu hatina kukumbira roadmap kubva hurumende tikakumbira mari kuti mari yedu yatanga tabirwa idzorerwe. Saka hurumende yaane chikwereti chedu chezvinhu zviviri. Apology yekutinyebera kuti ichagadzira roadmap kusvika musi wa 31 January. Chechipiri mari yedu yatanga tagara takabirwa yatiri kuti ngaidzorwe izvezvi kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu tikwanise kurarama upenyu huri decent sevanhu vari kushandira nyika yavo.
Makambosvitsavo here shoko kuna vamavhima pamusoro penyaya iyi uye vakati
kutotura gwaro makuseni ano kuhofisi kwavo tichivarangaridza mashoko avo tichivarangaridza maobligations avo atinotarisira kwavari ivo semunhu ari kutungamirira nyaya yekushanda kwedu tichitandira hurumende tinotarisira kuti tichange tichizonzwawo kuti ivo vanoti asi isu hatiwanzo hatizonete kuramba tichivarangaridza
munotarisira mhinduro kubva kwavari zvarini
kunyora kukaramba kutoramba kushanda tine nzira dzakasiyana siyana dzatinoshandisa kuti varambe vachirangarira mashoko avo avakatsunga gane muromo wavo kuti vachazenge vachiona kuti pane roadmap yekuti tipiwe mari by 31 January.
Sangano renyu riri kunyunyutavo pamusoro pevana vechikoro vakadadza kunyora bvunzo. Chii chakaitika vamasarauri?
Vana vazhinji vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 dzanovember 2020 tichitarisa kuBulawayo province. Vana vanodarika 500 vakakundikana kunyora pavana vanga registered vari almost 14,000. Izvi zvinomirira almost 4% yevana vakakundikana kunyora. Ndo zvimwezvo kune dzimwe nyika dziri kumaruwa namba yevana vakakundikana yakatowedzera kudarika ipapo. Zvazvinoreva ndezvo kuti vana vazhinji vakundikana kuwana right to education nenyaya yekusagadzirira yekusaita urongwa hwakakwana hwatakataita senyika kwekuchengetedza kodzero yekudzidza kwevana panguva yedambudziko reCOVID-19.
Sei sangano renyu risina kugara rataura nehurumende pamakange maona kuti pamwe zvinhu hazvizofamba zvakanaka?
Isu samaugamendi rorotisas union of Zimbabwe takagara tazivisa hurumende kuti imire matakanana ekunyoresa vaazamanition panguva yavaiziva kuti vana vanga vasina gadziriro dzimuseki yanga isina gadziriro vabereki vanga vasina kugadzirira zvikoro zvanga zvisiri safe. Izvo zvakazoita kuti hurumende yakaroma musoro ikaenderera mberi ikaita chindini ndini ikanyoresa mazamanition aya zvaita kuti vanhu vazhinji varasikirwe. Tutasara chero zvikoro zvikavhurwa vamwana havachakwanisi kudzoka kuzvikoro nenyaya yefinancial crisis yaveko yakonzerwa necovid COVID-19 nekutarisawo zvakanyanya kuti vana vazhinji vatoo nezvimwe zvavanga vakuita zvisiri kudzidza zvakasanganisira kuroorwa nekuindira madrugs nekuita child labour zvinhu zvichakanganisa vana vazhinji kuti vadzoke kudzowana dzidzo.
Saka munoti kuhurumende nenyaya idzi?
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti iuye pamwe chete nevamwe tiumbe yatinoti education charter yatingaparure urongwa hwekuti tingaita sei seZimbabwe kuchengetedza kodzero yekuwana dzidzo kwevana vemuZimbabwe.